Ndinofanira kutanga nekutenda nyika yeZimbabwe ruzhinji rwevanhu mukucherechedza chinhu chakaita kuti vave vanhu vane zita ravakanga varasikirwa naro nekuda kwekupambwa nevarungu vakanga vauya kuzotora upfumi hwenyika ino nesimba rezvematongerwo enyika. Ndinoona soruremekedzo rwavakaita kune vanhu vakarwa hondo vapenyu nevakafa kuti vawane nguva yekuzorora nekumborangarira mupfungwa dzavo nokutarisa zvakaitika nekutarisa zviri kuitika vakatarisana nenhoroondo yavo yekusununguka kwavo. Pane kunzwisisa kunonzi ivo vanhu pachavo ndo vaitiri ngano dzepano pasi. VemuZimbabwe vakaita ngano haigoni kukanganikwa nevanhu icharamba iriko nyaya iyoyi vachirangarira hama dzavo dzakarasikirwa neupenyu nekuda kwekutsvaga rusununguko rwenyika ino.
Vamukanza,
tinotenda pazuva guru iri rokuti tese tiungane patinoungana. Kana dai tisina kuungana sezvo tine bad set of core economy yedu kuti vanhu vaunganidze panzvimbo imwe chete, asi ndinopa kutenda kuti vanhu kana vachiri kurirangarira kuburikidza nehurumende tichiziva kuti iri zuva iri izuva rakakosha kuremekedza vakasara kuhondo vazvopfuura zvavo after the war or after ceasefire or after immediately ceasefire was announced. Vanhu vaibhombiwa bhombiwa vachizi ngavaende kumasemble point vakaterera. Saka vanhu vaibhombwa ipapo like zipra site takabhombwa zvokaiti tichienda kuassemble point. Saka izvozvo zvese tinozvirangarira tichipa kutenda kuhurumende kana ichitevedzera ichi chirongwa ichi. Ichi chirongwa ichi hachisi chepolitical party, ndechemagamba akasunungura nyika.
Vamahiya, munogutsikana here neraramo iri kuitwa nevakarwa hondo yatingati welfare yemavo veterans?
Ndiri kuzikanwa semunhu agara achitaura achiedza kuratidza nyika kusabata kwayo kwaii kuita vakavarwira kuti vave norusununguko. Varwiri vorusununguko mune mamwe mapepa ndiri kutaura kuti vari kurarama nemari inoita 0.48 US cents per day. Izvozvo ndinoda kukurudzira hurumende yedu nenyika igamuchire nekurangarira varwiri vorusununguko, kurege kungova kuvarangarira chete pavanenge vachiita sezvekuitika izvi, asi zvive zvechokwadi zvichionekwa muzvito, vachengete vanhu vavo.
Vamukanza, munotiwo neraramo yevakarwa hondo yerusununguko?
Raramo yevarwiri yerusununguko haina kumira zvakanaka. Chikonzero ndechekuti havasi muparliament. Kuparliament ndokunogadzirwa kabumbiro romutemo, nogadzirwa zvinangwa zvatingati in English end and objectives of armed struggle. Saka izvozvo hazvisi kuwanikwa muparliament. Vari muparliament vaya vakapinda neticket vemapolitical parties of their own choice, vakavhoterwa nevanhu. Tinofanirwa kuti pa-10 provinces war veterans vaitwe vanhu vari represented muparliament as a quota system. Kwete quota system yokunanamai, quota system yekumayouth kuti kangamwa the most marginalized structure like war veterans. Saka tinoda kuti tive represented in that parliament as war veterans. Ndokuti tigadzirise zvakanaka zvichemo zvedu, kwete kuti tinonokumbirirwa. Tinokumbirirwa nani? Handizvo zvatisingati izvozvo. Mari dzacho dzedzemawelfare yayaya isi peanuts, hapana zviripo. Asi hatichemeri zvese kuti tazemawo veterans chauya wo veterans. No. Pane pamwe patinoti apa ndepedu.
Vamahiya, munoti ine zviri kutaurwa navamukanda?
Vamukanja vanondikunda kutaura. Vamukanja semurwiri worusununguko haakwanisi kubvunzwa kuti ndiye here, asi kutaura kwake sekutaura kwandakagara ndichiita kuti murwiri worusununguko rurimi rwake, karekta yake, behavior yake inotaura kuti ndiye. Ndoda kuwedzera pataurwa navamukanja kuti kana varwiri worusununguko vakanga vasina kumiririrwa, vasina kuzvimiririra muparlament, hazviiti. Asi zvinoda kuzikanwa kuti zvakaitwa deliberately kubva pana 1980 mahall veterans akarambwa kana kuti akarambidzwa akasaremekedzwa vanhu vakapinda munyezvigaro zvepati. Mahall veterans ari kunze, iye zvino vari muparlamendi vacho ndivo vasingadi kunzwa nyaya yataurwa navamukanja. Nyaya ndiri kutaurawo neni kutsigira kuti tinofanira kunge tiine kota yedu yatinotaura zvine chekuita nenyika. Isusu takamirira nyika, tisina kumirira a political party. The old dispensation did not respect the war veteran. In actual fact, havatine, vanga vasingatotini zvechokwadi.
Vamukanza, munofunga here imi kuti hurumende yavepo yakukwanisa kunge ichichengeta mawar veterans sezviri kutaurwa navamai?
Ichokwadi ichocho. kana tichida kusimbisa chinonzi hurumende, isusu as war veterans tinofanirwa kunge tiripo kune all departments. Sezvino tiri kutaura nenyaya yedevolution. Devolution inozikama nemawar veterans because vakairwira, vanoiziva, vakaidzidziswa vasati vapinda muno munyika. Koti chapiri, pane new curriculum iyoyo iripo iyi, kana kuti history chaiyo. History inofanirwa kuti idzidzisiwe kuchikoro nomunhu anoiziva practical nezvemutungirwo enyika yedu. Tisu tinofanirwa kuita maworkshops, tichiita maworkshops okudzidzisa vanhu kana makanselas chaiwo aripo nhasi. Devolution haasi kuiziva kuchakamirira chii. Saka vanofanirwa kuona chirongwa ichocho vachidzidzisiwa nemawar veterans vachidarika nzvimbo nenzvimbo.
Vamahiya, pane vari kuchemawo kuti mawar veterans kubva independence kusvika nhasi vari kunyanya kudhimanda zvakawanda. Munoti
ko izvozvo zvinganyanye kushamisa kuti Zimbabwe is, say for example, 10 billion GDP. That GDP was created in mawar veterans. Ko nyika inorasikirwa nechii kana mawar veteran akatenderwa kuti atenge mota kubva kunze kwenyika? Dzimwe nyika dziri kuita izvozvo, dzimwe nyika dziri kuendesa mawar veteran avo kuholiday for 2 weeks. Teye anotenderwa kuenda kuholiday for 2 weeks. Dzimwe nyika dziri kupa matelefoni, free telephone line kumawar veterans. Dzimwe nyika dziri kutenga mauniform okupa mawar veterans kuti vagova vari vakatekawo zvakanaka pazuva rokupemberera seriri kuuya iyi. Asi munyika munomu hazviitwi. Saka ndiri kungotaura nyaya yekuti mawar veterans pachine basa rakawanda rinoda kuti riitwe. The good part of the story ndeyekuti president wedu mawar veteran.
Vamukanza, munoti nenyaya yekunzi vakarwa hondo yerusununguko vari kunyanya kuda zvakawanda kana kudhimanda zvakawanda?
Kwete kwete kwete, handizvo. Varwi verusununguko vari kuseta example, vano kuisa example what is must be followed. Chete havangagonika kuti toda kuti zvidai. Ungataura kuti ndoda kuti ndiwane mukadzi, asi iwewa mukadzi wacho hausi kumuda kuti muroori. Kana uchitaura nezvemhuri unototaura iwo uchitoita kuti ngatiroorei, kana nomwana wako anobva aziva kuti kunoroorwa nokuti akaona baba vakaroora. Saka naizvozvo maexamples atinenge tichishata kuvanhu. Not that we are demanding too much, no.